A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this November the 11th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about the introduction of new bank notes in the form of a $2 coin as well as a $2 and $5 bills. The new currency was supposed to start circulating today, but was yet to be seen by the end of business day today.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are live streaming on our Facebook platforms, so please visit us at VOA Ndebele and VOA Shona. And we're also live streaming on all our websites. That's www.voashona.com for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com for English.
The introduction of new banknotes was yet to materialize by end of business today, with the Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Mangushka telling Studio 7 that commercial banks collected the new currency this morning and will start distributing it on a larger scale to the public tomorrow. But he said banks that were able to collect their allocations early must have started circulating the new notes today. Mr. Mangushka says the new $2 and $5 bills and the $2 coin are aimed at addressing the never-ending cash shortages in Zimbabwe.
But critics say without addressing the political and economical fundamentals, the new currency will not end Zimbabwe's economic collapse. What are your views? What do you think? Did you see the money? Or are you looking forward to seeing the money? Let's talk. Please join us today, right now.
Where is the money? Yo umbuzo esubuza lamhlanje libonile na imali. Sile temba si hlangana singabaphilayo emakhaya. Kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje siphatha udaba lwemali entsha esilethwe nguhulumende. Lizakhumbula abanengi ukubana umemezele ukubana kuqala namhla uza kwethula i-$2 yephepha, i-$5 yephepha kanye le-$2 yelitshe ikhoyina. Ngokutsho kukasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ubaba uJohn Mangushka, uthe abamabhanga baqale ukuyithatha ekuseni limali. Wathi mhlawumbe abayithethe ekuseni kakhulu benelisile ukuyipha uZulu lamhlanje, kodwa abaningi esikhulume labo bathi hhayi emabhanga kayikatholakali imali. Ngokunjalo uMangushka uthe njalo nxa kuyikuthi namhla kabenelisanga ukuthi babe sebeyifakile emabhanga sebeyipha uZulu, ukhangelele ukuthi lokho kuqale kusasa. Mhlawumbe bakhona babele nhlanhla abatshayisane layo emabhanga. Sicela ukuzwa kini elisithinte lisitshele ukubana hayi thina siyibonile imi kanje kanje kanje. Uhulumende uthe njalo ulethemba lokubana ukuletha imali entsha le kuzaqeda udubo lokusilela kwemali, ngoba yonke imali azayifaka emkambo wemali uthi yi-1 billion Zimbabwean dollars. Uthi uzakwenza lokhu kuqala lamhlanje kuze kuye kuthi 6 months down the line, singathi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Yikho lapha akhangelele khona ukubana abe esefake imali engange 6 billion emkambo wemali, kodwa abanye bathi kayeneli leyo mali, incane kakhulu. Udubo lokusilela kwemali lubanzi, ngabe uyengezile yafika mhlawumbe kubo 2 billion kusiya kubo 3 billion ngokutsho kwenye incwethi kwezenotho sike sakhuluma layo umnumzana Reggie Shoko yilo udaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai kune vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Pari zvino live feed yedu haisi kuita asi ticharamba tichiedza kuti tione kuti chii chiri kuitika. Asi takwanisa kushare link kubva ku Studio 7 saka tinokuchingamidzai. Nasi tiri kukurukura isu pamusoro pemari itsva. Yanga yakatarisirwa iyo kuti ipinde mumabhanga nasi. Asi tanzwa vamangunjika vachitaura ne Studio 7 vachitaura ivo kuti mari ichange yasvika kuvanhu ndofunga mangwana asi kumabhanga yanzi iyo yaendeswa nasi. Saka tichange tiri kukupai kuti imi muri kutarisira chii? Pane zvingabuda here mukuuya kwemari iyi? Tiri kunzwa kuti pane $2 yemacoin because ya $2 yebepa ne $5 yebepa. Saka tuda kunzwa kuti kwamuri zvinorevei zvingabatsira here upfumi hwenyika waenda kumawere uyezve kune avo vari mumabhanga makwanisa here kuiona mari iyi? Kana pane vari mumabhanga vakwanisa kuiona pindai muchirongwa tionesane. Kune avo vese vari palife feed yedu pari zvino tichaenderera mberi tichikupakurirai zviri kubva kumudzinda mukuru kubhanga guru renyika reReserve Bank. I think tunga at this point let's listen to what Dr. Mangunjika had to say today when he spoke to Studio 7.
Mabanks nasi vari kukoreita mari dzavo kubva kuReserve Bank using ma CIT vehicles dzavo, that's cash in transit vehicles dzavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots ema commercial banks. From my cash deposits, they need to be from my branches, a network yao ese throughout the country. So I announced it, I don't announce it as more of a day. You could get my banks order for Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution when they come my brand network out. And I think it's from Zakanaka.
Saka inga tarisulwa kunga veru shinji wa kuiwana rini kuma banka kwao?
I'm on the floor of my banks, I'm not saying I'm for one to announce. Kuti vanzinga vasina vasagona naye nhasi minzi yaenda ndikuma cash depot kwao mangwana mwana bhauyona mangwana mayo inonga yawanda mabanks, but otherwise those ones who came akuseni afakwana iyo zvinezvi.
Ii mari yakawanda zvakadii tarisirwa kupinda mu market nhasi?
Takati tikuse mari on a gradual basis kuite kuti nyika fanwa zvakanaka. Saka takati zvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. So I'm going to divide 1 billion divided by 6 months. So we're not allowed to pay rent one day. If you just pay by yourself, we're not allowed to get my account and say, but gradual basis, as you said. But I end it one day, go to go to yes one time. So I'm going to demand that I made a 1-1 to measure with all demand my salaries. Like, for example, my salary days are more demanded than non-salary days.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri ma $2 coins ne $5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nhasi kwatanga ma $2 ma coin ne ma $2 epepa. Kune mari nhatu kashamwasi. Kune $2 yecoin ne $2 yepepa yakaye green ne $5 yepingish. Saka yatanga nhasi ma banks aikoreta ma $2 coin nawo nema $2 au nema $5 ema bonus.
Munotarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tichiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Sure, papa nyota yemari. Nyota iyoyo inopera over period of time. Zvonga tichingoita gradual finishing ichichanda nenyota iyoyo. Chinoita ndicho kuti mari inofauta circulation. Mari iri Reserve Bank inofauta kumashops. Mashops ogobhenga mari yacho kuti mari iri ite circulation. Saka tokurudza kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops, mashops obhengawo mari yavo kuti mari isangoite one way from the Reserve Bank. My banks have got out, Reserve Bank banks have got out. Nofauti akabva kuma Reserve Bank to exchange nema electronic money ema banks or withdraw from the accounts. My banks mari yavotora, maclients avo tenga zvinhu mashop, mashop obhenga, ndobasa remari throughout the world. Saka tinokurudza kuti vanhu vabatsirikane nekubhengawo mari yavo ivite revolving, ite continuous process yemari muZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna governor weReserve Bank vaJohn Mangunjika vanga vari kutaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi tuda kunzwa kubva kwamuri imimi kuti munoona mari iyi ichizobatsira sei kune vari mumabhanga. Maiwana here mari iyi? Uyezve pindai muchirongwa tionesane, Ntunga.
Mhm, yeba kunjalo mavili mzwile usiba lukhulu webhanga elikhulu ele reserve ubaba uJohn Mangutsha. Ekhuluma le ntatheli zindaba yethu lapho uJonga Kandemiri echasisa ukuba na sebe imali abayifakayo emkambo wemali yi $1 billion. Njalo uthi bakhangelela ukuba na ukuza kwalimali kuqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Asazi ukuthi livumelana laye yini ubaba Mangutsha, sifuna ukuzwa kini ngoba ezinye ingcwethi zithi ayikaziboni udubo lokusilela kwemali kumbe olokubhidlika komnotho weZimbabwe luphela ngoba zinengi izinto ezimqoka ezibalulekileyo ezimele zilungiswe nguhulumende ezigoqela ezombusazwe leze economy nje ukubana ilizwe libe lekhono lokulungisa izinto libe lalokho okuthiwa ngama-exports likwanisa ukuthengisa impahla zalo kwamanye amazwe ukuze lithole imali yaphandle esingathi foreign currency. Ngaphandle kwalokho abanye bathi hayi busakhona obunzima beZimbabwe kwezenotho kabukayindawo.
Aiwa, rigaiti mbo, chingamiza varipano pa live feed yedu tina atanga kunyora ndisimba rashe mbofana anzi. Uyo moto we mapepa, hakuna kwa unoshika kana pasi na kugadziriswa nyaya ye political issues. Simbarashe mbofana, arukutindi fonere ndu vaisa namba zake. Nathan Tawanyasha, nema, anzi, tiripo mfunge, tiriku kunzwa hii, tirikunze kwenyika, aiwa tino kuchingamiza hii. Top fene, vuzi muzi ndlovu, aripano, yeta o mtlala, arukuti, hi guys, I'm watching you from Randburg. Tatenda we Africans, this is a great idea. From Zimbabwean government. Thank you, and the ED government for good governance. Ndita tenda we Africa warukutoro. Paul Maposa, hi people, I'm watching you from Dangamvura in Mutare. Tabitha Manyona, and please call me over at my number. Zake Simeon Banda, and I'm at Zango Murisei, kwa how are you? Aiwa, inina I'm okay, how are you? Kuna over Pachirungwa chedu parishino, tributarisa isu nyaya ye mari. Itsva iri kutarisirwa kuti yanga iri kufanira kusvika nhasi mumaoko evanhu tichinzwa kuti kuma ATM uko vanhu vanga vachifanira kuenda ikoko vachinotora mari idzi asi pari zvino tiri kunzwa kuti takatarisira kuti mangwana zvichange zvichiitika sekutaura kwaita governor guru wereserve bank vaJohn Mangutsha nhasi Ntunga.
Yebo mavhi sikhangelela sekhasini lesindebele lapha sibona kulobani laphana kulo sikhumbuzo mlala. Uyabuza uthi mari iponi hatizi mlalazi tikabuzwa imwe unkosi Phile Mazongo uthi wena dumela ntungamili nkomo malume likai morena chuma prince uthi wena nothing will change as long as Mnangagwa and his crew are still in power. Sithathe umhlonitsho wethu wakuqala namhlanje ubaba uRejoice Ngwenya. Our first guest is Rejoice Ngwenya, an economic analyst. Good evening, Mr. Ngwenya, and welcome.
Thank you very much, Team Washington.
Let's talk new money, the $5 and $2 bills that were set to hit circulation today, but you know the government says most likely tomorrow the new notes will be in full circulation. What does this mean for Zimbabwe's economy?
Well, let's put it this way: this is the old wine in new skins. Zimbabwe's economy is basically not dependent on local currency because it is driven by foreign currency. So the introduction of money is a non-event other than merely complicating the inflationary environment. Look, I mean, I've been to three countries in the past few weeks, and the first thing they tell you is go and change your US dollar so that you use local money. So it's fantastic. Guys, to have your own local money, but the fundamentals of financial, of economic stability, high production confidence in the currency itself, a non-politicized reserve bank. All these factors are critical in terms of ensuring that your local money has reserve value. And I don't see those factors prevailing in Zimbabwe. So I'm afraid that it might just be excitement about seeing a new paper currency, and before you know it, we are on hyperinflationary territory. That is my fear.
Mhm. Uhulumende uthi udubo lokhangelela ukuthi imali le iqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Okwamanje phakathi kwenyanga ezisithupha ezilandelayo uthi uzafaka imali engange $1 billion emkambo wemali. Awuboni yini lokho kuphathisa ekuqedeni lolu dubo mhlambe lokuvuselela umnotho ube nganene?
Iqiniso ukuthi kukahle kabi ukuthi ilizwe linye langalinye libe imali nemali yazo, imali eqondane lelizwe lakhona. Kodwa okuhluphayo ukuthi yazi ungaze uhambe emazweni ngisanda nje ukubuya vele ibe ngibambabamba amazwe athize e-Africa le Middle East. Bahle bakutshele vele ukuthi imali esebenzayo imali yalapha elizweni. Ungazinandelele umnotho wabo umi kahle, i-industry yakhona, ama-sector asebenza kuhle, futhi ubona ukuthi ibhenki yakhona, amabhenki akhona uyazitshengisela ukuthi ami wodwa asomabhenki lani asetshenziswa ngabantu ababusayo or nguhulumende obusayo. So kufanele abantu babe le themba ngemali yabo, esithi khona ingxenye ngama-confidence kwama-fundamentals. Lokho konke sikutshoyo mfowethu akukho eZimbabwe, akuwaguqula lutho. Kusho ukuthi imali le hayi kupho ngu-decorator nje, kuyafana nomuntu ofaka amaphepha endlini lapho okuthathelwa khona. Nxa umthatho siphelile amaphepha akhona uyabona vele sisitshawo sithathwa ngumoya. Angiboni ukuthi kuzaguqula umnotho ngoba imali evele isebenza ekuhambiseni umnotho weZimbabwe ngama-US dollars, imali yangaphandle esingelayo yona.
Qhubeka ubambile baba uNgwenya ke sithatha abalaleli mafi.
Hello caller.
Hello Maserasi.
Ayi wata skwela sikutaura nani uyezve muri kupi?
Aiwa muri kutaura namazira kureva kwagutu.
Taurai tinzwe sisi mafira kureva.
Vedu weka mari zvokwadi chero vakazadza makoini ka madhegi anotodambuka tichienda nawo madhegi kunotora makoini aya. Tatiri kuda isusuka ngavatipewo estable currency unoshanda kana zvaitonzvira ngatidzokere kumaus dollars. Kozi varuti hanzi tichigadzira $2 coin zvinhu zvirikungoramba zvichikwira hazviregi kukwira nekuti hanzi kuyavaisa makarensi nhasi mabhengi anga aine mazecue akareba pano nekure uku vanhu vachiti hanzi kwai makarensi yako mari kwai mari dzavako mari dzavako ngavaite zvinhu zvavanokwanisa kuzadzikisa nekuti ikonomi yatiri kurarama nayo vakomanaka haitombobetseri kana wandii hazvibetseri.
Saka sisi mafira kureva dai imbi maipiwa mukana wekumbotigadzirisai zvinhu panyaya yemari maiita sei zvii zvamaida kunyatsoona zvichisanduka.
Right. Chekutanga ka taitanga kunyatsokondorora maprizes ezvinhu zvedu zvatinazvo, then kuvhura maindastry atinawo. Tatiya kuti iko zvimwe zviflower taakuita yokuhodha from outside. Asi tinawo varimi vanori magorosi muno muZimbabwe. Indigenization dzacho dzavari kureva dzavaireva dzavaiti ndo dzatiri kuita hatidzioni. Zvizhinji zvatiri kushandisa muno muZimbabwe were exporting from other countries. And taitanga kunyatsomeka sure kuti malocal markets edu isusu are we buying things from the local markets kuti tisupply kumaindustries kumabig shops wacho kwatinenge tichinotenga zvinhu. Manje kana zvichidai also zvokwadi this is a failure. Kana taitichiti mwana akonewaka uitaimba 0 out of 10.
Tombotaura nyaya yamataura yekumabhanga, ndekupi uku kwamamuri kuona vanhu vakamirira mari uyezve zvazofamba sei pane zvamaona nhasi?
Ndabva kumasingo mumasingo chaiko kubva kunana standard chati hadinanani kunanani madhengi mutaunhi umu. Vanhu vakamirira vakati handizoni purezidendi vakataura nikai madhengi anenge akazara mari kutanga musemandi. Vanhu vanga vachitopopota kuti hazoti vachapwanya madhoye pamabhengi vachiti tipei mari tipei mari muri kutinyima mari. Vachitofunga kuti vanhu vekumabhengi ndovari kutora mari vachiita kublack market. Not knowing hakuna mari dzacho dzanenge dzaisiwa. Is just kungotaura zvinhu zvisingazadzikisiwi.
Aiwa mashoko makuku tu sisi mafira kureva, muve nezuva rakanaka.
Aiwa tinotenda isu asi takundikana.
Aiwa, tinokutenda imuve nezuva rakanaka. Ntunga, we're hearing there from a lady. She says she's in Mashingo and her name is Mafira Kureva. Remember, we used to have a listener called Mafira Kureva Chimbwa a long time ago.
That's a popular name.
Yes, so she says that she's very upset because she said she was in Mashingo and there were people lined up at banks expecting to see the new money. Because according to them, they'd had, you know, it was announced, I think, during the weekend that money would be available, but nothing came out.
Mm-hmm. Limzwile lapho umlaleli ube khuluma ukuthi ubesemaswingo, abantu bebegcwele emabhanga bekulendwendwe mpela. Bekhangelela ukuthi bathole izimali zabo emabhanga kodwa ngokusho kwakhe ibingakafiki leyo mali entsha. Ekhasini le-VOA Indebele njalo siyalibonga uxhaso lwenu, sibukele siyalibona ababukeleyo. King Turi uthwena ngilibhekile ngise Deep Sluta South Africa. Asethembeni this time around izosebenzela lento eyenziwayo, but isikhathi sonke mbona ngani yayihlala isenziwa ihluleka ukusebenza. So namanje singehlula njalo, but isibafisela konke okuhle. Clemens Mzola Dube uthwena litshona njani basakazi. Silo mlaleli ecingweni uNjabulo, kunjani mnumzane?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siyaphila. Usixhuma ungaphi kwendawo?
NgiseGweru.
Ye, kunjani eGweru? Kulo msindo mani osibulala indlebe lapho khona, ngazi ukuthi kuyini lokho.
Kulo msindo, alright, bana sibona ukuthi ngingawuqeda yini lo msindo. Ngiyabona sekungcono.
Yebo, sungcono. Qhubeka usitshela ukuthi isimo sinjani eGweru lapho.
Ye, hayi, eGweru sona isimo sikahle mpela. Lezulu lengane liyathonta-thonta, kodwa umumo esiwubhekileyo ngowe-economy yethu. Nxa sisizwa kuthiwa kule mali, singathi yimali entsha, ngoba imali ebesilayo, amabhondi la, ebevele engekho abantu batshona besemalayinini nanamhlanje belinde leyo mali. So nanku ke kuthiwa ke kubuya imali entsha. Nxa sikukhangela kuyasihlupha ngoba sivela khatshana. Into bezithengiswa ukuthi zizaletha ubungcono, kafika buboni lobo bungcono, kafika bubani. Kathesi nxa sikhangela wonke umuntu obamba imali eZimbabwe ngenxa yokuthi sifunde ukuthi izinto zethu kazihlali. 2009 siqale almost kutsha ukuseva for i-pension. So kusitshayile futhi i-pension yethu has been reduced by 20 whatsoever. Nxa ucabanga, you think in US dollar term, yona le mali abayiprintayo izafuwela i-need yokuthi kudingwe i-US dollar. Izafuwela i-inflation. Ngoba kakula muntu ozafuna ukuthi ahlala ibambile. Ibambe uyikhonvethe masinya ibe yi-material assets. Uyibambe uyikhonvethe masinya ibe ngama-rands, ibe ngama-US. Khona kuhlani ukuthi kakula confidence kumakhethi. Kawukwazi ukuthi kusasa kuvuka kuyini uthwele amabhondi wona lawo. Abantu abalashuwa silathemba. Lakathesi nxa kuthiwa kule mali entsha, abantu ngokungazwisi sebesesaba ukuthi engcele yakade siyibambile izakuthi ithi. So i-confidence is zero. La sakade kuchiwo ngubaba uNgoni, ngiyabona ukuthi ama-economic fundamentals they are not in place. Ukuletha imali kungalungiswa ngokuhluphayo akwelaphi lutho umkhonomi welizwe. Politically, the political will is not there. Ikhulume nge Zimbabwe is open for business mantra. Isikhathele ingachivanga niks. Ayachivanga lutho. Beyikhathele sekunzima lokuthi bayiphinde ngenxa yokuthi kabalungisisanga ama-economic fundamentals. Ngiyabonga baba.
Mhm. Hayi, siyabonga Njabulo khona ngapho eGweru.
Yeah.
Andi mkoma Njabulo wathi batabari kuGweru anza. Hayi, vanhu vanga vakazarawo kumabhanga asichabuda hapana.
Saka sister Mafira kureva zvichokwadi vari kutaurawo zvazviri kuitika kui kumasvingo kuti vanhu vanga vakazara ikoko vakatarisira zvakare mari. Asi regei timboenda kuna vangwenya takamirira kunzwa kuna vagaule kana vachuma vezano PF timbonzwawo. Asi ndiri kunzwa kuti pane mutereri Ntunga. Mombotona mutereri ndozoenda kuna vangwenya.
Mlaleli mutereri wakadi yako?
Ndiri pangu makadi yako.
Aiwa tinofara. Tiri kutaura nani apa?
Muri kutaura na David Dimba.
Mukoma David, tipeiwo pfungwa dzenyu nemarinyuwani.
Ya, chokwadi ndechekuti marinyuwani ingagonawo kunzi iripo, but chokwadi ndechekuti marinyuwani haina zvainogona kusolva pane nguva ino, nekuti chinhu chekunyanya nyanya kuti maZimbabwe acheme nacho inhau yeinflation yatiri kutarisana nayo. Kachero mari ikangouya izvozvi, so hakusisina munhu achagona kuti kuvimba nemari yemuZimbabwe. Zvachakonzeresa kuti munhu ingobatwe zvekare nekuseri kweroko zvizongoita sezvekuingetwa bhondi. Haina solution inogona kuita. Pane zvinhu ngavatange vaita zvinhu zvekuti tiwa nekuimba kwakakwana pamusoro pemari yedu yacho ichazouya isati yauya. Saka tiona kuti pane kona ipi neipi yeZimbabwe pane chinhu chipi nechipi vari kungoda kushandisa mari yekunze yakaita seUS dollar kana randi.
Imi mukoma muri kupi?
Mimi ndiri muHarare.
Ma makamira sei kumabhanga? Nekuti tambonzwa kubva kumasvingo vari kuti iko kwanga kuine mitsetse yakareba, tikataura zvakare nevamwe kola vari kugweru vatiwo. Kana ikoko kugweru vanhu vanga vakamirira panze pemabhanga, kwako kamira sei muHarare nhasi?
MuHarare nhasi zvanga zvakangofanana zvekare, vanhu vanga vakangotarisirawo mara yakangoreba, hapana chati chachinja ikozvo.
Imi dai maiwana mukana wokumboti zvinhu zvacho zvigadziriswe, zvii zviri pamwoyo penyu zvamaiti dai hurumende yateerera izvi zvinhu zvaisanduka?
Ya, inini chinhu hani chakanyanyanyanya kugara pamwoyo pangu ndechekuti pane nguva ino hurumende tofanira kumbomira kuti timanikidzire kushandisa bhondi iro rekuramba richingoloza value zuva nezuva. Tabva ipapo tombozvibvisa zvese. Kana tamboti vanhu vamboshandise mari yekunze, tabva ipapo tochitanga toisa mapolicies ekuti zvoni vanhu vavimbe nemari iri kumboshanda tisati taintroducea dzimwe mari. Ine nekuti kuramba tichimanikidzira bhondi sezvatiri kuita nezvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichikonzeresa kuti munhu asenze but achisenzera pasina, chingoramba chingodonha valio.
Imi muri kubata mabasa api?
Ini ndinoita zvekutengesa.
Zviri kuendeka here?
Hapana kumboendeka bhosi. Uchingobata mari yacho unotorwa nehana. Kuti ndatengesa zvandatengesa kudaro, mari yacho ichazoona chainoshanda here? Asi kazhinji kacho unotozoona kuti vakudonotsvaga tii zvimwe zvinhu zvekuti utengese. Ukangotengesa nemari yemuno paunozodzokera, unogona kusatona tokwana kuti uzotenge futi zvimwe zvinhu zvaanenge uchifira kuti kana ndikahodha zvinhu zvakadai so zvinozotengeseka. Tapese paunenge uri semi semunhu anotengesa, hana inenge chitorowa kuti zvandabata mari iyi ichandishandira here, kana kuti ichagona kuti kana kutadza kuti nditenge zvimwe zvinhu zvekuti ndizotengesa.
Aiwa, mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo mukoma David, muve nezuva rakanaka. Ntunga, the David that you just spoke to also is reiterating the situation that we've just heard is in Mashingo and in Ngweru, that yes, there were queues outside banks today as people anticipated the new currency, but obviously it didn't come to pass.
Baba Ngwenya, uya vezwa abantu bayasola mpela. Gabalalo ithemba lokuthi imali le izalungisisa zonke indubo ababhekane lazo. Uhulumende engakulungisisa njani lokho esingathi i lack of confidence kumali yeZimbabwe?
Ya, yeah, kuphela ngenxa usukwalahlekelwa yi confidence ithemba kuyahlupha ukuthi ukulungisise ngoba kuyathatha isikhathi, ngoba into zemali zabhilize yawudala ngama-2000 abantu vele bavele balokhu yethuka, so kuzathatha isikhathi esithize. Kodwa okwakufanele kuqakathekiswe ukuthi umnotho lokusebenza kwama-factory lama-industry kwakufanele kulungisiswe ye baya kuluba kona bazi yu abantu ababusa abati Zimbabwe is open for business kotwa la loke beku ama meka tiza enda gala abantu abane yitu usikawa kawaku emsebenzi abanye baya kutwa emsebenzi kuchukuti vele injini elungisisa umunotho izimpahla ukudla konke okulungiswa ngaphakathi kwelizwe nxa kungakabi kahle kutho ukuthi imali eyabikhutshwa le imali entsha iyabisithathwa sisetshenziswa ukudinga imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abalungisa izimpahla abavele bekhona abalutshwane bazize imali yangaphandle kwelizwe so yikho kwenza kube le hyperinflation so nxa vele imali yangaphandle kungelandlela yokuthi ama-exports angenise imali leyo eningi yakhona iyanasisetshenziswa ukuxothanisa leyo eqinileyo so yikho besibe ngesikhiwa besithi bad money drives good money out so into yakhona vele njengoba sithi nje uhulumende wakhona abantu kabalathemba lokuthi uhulumende esilaye uyakwanisa ukuthi abambe kuhle into zomnotho so vele into zakhona eziningi azikalungiseki kuhle kodwa ngaye uhulumende uyayekela ama-industry le economy izilungisise yodwa ba-float exchange rate bengabe beyibo abathi i-dollar i-1 to 15 kuyaye kuphambanisa futhi umumo wemali.
Siyabonga baba Ngwenya, qhubeka ubambile. As we welcome our second guest, that's Belief Gaule of ZANU PF. Mr. Gaule, good evening and welcome.
Thank you very much, my brother Tongameli. Thank you for having me.
Thank you so much. And let's dive in. Many people don't believe that this new currency or new notes, whatever you may call it, will end their misery. What's your take on that?
No, I disagree with them. The reason being that I think this is the liquidity crunch in the when it comes to hello.
Yes, we are listening.
Yes. Sorry for the interruption. I'm making a payment here. Let me just finish what I'm doing first, and then I'll come back to you. Thank you. Sorry.
Okay, I'm sure you are using the new currency then.
Yes, I'm using the new currency. I'm in the supermarket right now. I'm using the new currency. Thank you very much. I'll come back to you.
Okay, finish your transaction, then we will continue. As we continue with our program tonight, we are focusing on the introduction of new bank notes amounting to $1 billion, of course, in phases in the next 6 months, starting today. Many people are skeptical as to whether this move will address the economic challenges they are facing. Ibimele iphume lamhlanje imali abantu bayithole, kodwa usibalukhulu webhange elikhulu uthi hayi, mhlawumbe kusasa kulapho abantu abazayi thola khona ngobuningi isifikile emabhanga. Sikhangele ku-VOA Ndebele ekhasini lethu, bayakhuluma abalaleli lapha, silobani laphana. Glock Clemens Mzola Dube othi wena sicela lisibonise imfanekiso yemali entsha. Ukhangele kwiscreen sethu Dube, mbona iyaphuma lapha lalapha. Sikhipha nje imfanekiso eke yakhitshwa nguhulumende, kodwa yona imali ayikafinyelela ebantwini lathi kasikayiboni. Uvusi Mpofu uthi wena bayadlala labo nkomo. Litshona njani basakazi bangikhumbuza ugono ngemsebenzi yabo. Kuzoba lo Nkosi Phile Mazongo uyaphinda njalo laphana. Uthi yena, mina ngokubona kwami le mali ezonyusa amafutha ezimota, njabula ngokusazisa ngendaba zasekhaya Maulume Unkomo, God bless you. Lawe inkosi kubusise mazongo. 3D Dube utuena, is it a genuine currency or kusadlalo amatope? Is it recognizable in the world market? Lohulumende agatembagali kuzanywa nje indlela zokuqoqa idola elisebantwini ukuze bezontshontsha kahle. Nesisa Dube utwena eqinisweni besicela besebenzele imali eqiniso kanti kuzaze kube nini sisebenzisa amaphepha kuzoba lovu sumozi ndlovu indlovu enkulu lapha ithini yona ithi yena nje ugawule doesn't bring any hope. Mlalazi utwena makumbu enyoka ngari tere mtere rimaku.
Hello caller. Aiwa rigeti ende kuna vangwenya vangwenya makadiko.
Inofara isu.
Aiwa tinofara. Zvatiri kuona zviri kuitika zvinoreveisa maonero enyu. Tiri kunzwa vazhinji tanzwa vari marare vati vanga vakamirira pamabhanga vari kumumasvingo vanga vakamirira pamabhanga nevari kugweru vanga vakamirira pamabhanga. Asi tisati musati mapindura regai nditore kola nhare dzake tisati dzakata. Hello kola. Ehe, taura itinzwe, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Na mabindi ndiku wangi.
Ya, mkoma tauri saimbi jana kwakadiku wange uko.
Kuri nana hako.
Ehe, kuonye panya ye mari nasi zvafamba sei?
Ewa, na uka jimu mpuzi mabenga, asi anga jimisa kuwanga, kwa hengi asinya kujua kukana lana.
Asi matombo yuona hiri?
Aya, matombo yuona hiri.
Kuwange vamwe vakwanisa kuiona. Ehe, saka imi munoona sei munoona zvichizobatsira here? Sei muri kudaro? Aiwa ima tumbo tibatiso zviri kuitika kuhange ikoko tinokutenda ichaizvo. Ehe, bye bye. We have a caller here, Madondo from Wange. He's saying that yes, there were people in queues in Wange and they did, some of them managed to get the money, but he says he has no hope that this will improve the current situation because the money, the value continues to go down. Saka ndodzoka kwamuri vangwenya nemubvunzo wangu wandambobvunza uya uyataura itinzwi.
Monati chokwadi chatotaurwa nemukoma vachangoisa foni pasi ndezvekuti kana mitengo yagara ya iri pamusoro iwo ukano ukaenda kubank ukanotora $500 dzacho nyowani dzacho idzodzo ye transport ye gadgeti haitombokwani pa mwedzi. Paunozotanga kuda kufuma nezvekutenga chingwa, mukaka, manyuzipepa, varidzire zvinhu zvacho vavava vanenge vari padambudziko rokuti kuti vareplace zvinhu zvavo. Vanoda kuti mari yakatoti wandei kuti vawane mari yokunotenga mari yekunze kwenyika yokuhodha zvinhu pamusika wepublic market. Saka zvinenge zvakukwikwidzana, saka hapafanirwi paite munyika mari inokwikidzana nemari yemunyika majosani uchiti ukangosvika kona kuzambia kana kuisrael kana kujordan kwanandiri unotonzi iwewe uchitomoburuka mundege peridi chenji iyo inanochinja mari yako nekushandisa mari because mari yavo haikwikwidzani nemari yekunze because mari yekunze ndeyekunze. Saka dambudziko ratinaro rerokuti pachatota stampede vanhu vachienda kubhenki vachinoda kunotora kuondomora mari dzavo kuti vati zvavanoita zvidini zvikwane. Zvozoti mitengo yobvayo kwirawo sati takudzoka kunyaya dzedza dzacho 007 nokuti mitengo inenge yakukwira mazuva ese kuti vanhu vanoti supply nezvinhu vange vachiwana mari dzavanokwanisa kuti vanotenga mari pamusika mutema mari yekunze nokuti mari yekunze haiwani kumabhengi edu. Saka pari dambudziko racho iroro.
Tunga. I hear Mr. Gaule is back. Maybe you might want to take it.
Yeah, kono babu Gaule sependukile. Baba Gaule siyakwamukela njalo kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ntombi America ndenza thenga lapha na. The supermarket I was using the same for badala lapha. Sorry about that.
Okay, no problem. We're happy to have you back. Let's dive in. Many people are skeptical about this new currency. They don't believe it will change their circumstances and the economic outlook of our country. What say you?
Your phone, Mr. Gawule.
Your phone is shaking, Mr. Gawule.
We welcome by the government to introduce this new currency that we have. And it is really something that is going to help us a lot in terms of the situation that we were finding ourselves in, especially the shortage of this the shortage of
Mr. Gawule's line, Tunga. I think we need to call him back.
Let's try and call you back, Mr. Gawule. We can barely hear you. Ngolukababu Gawule lapho leyaquma producer wethu zamfonela njalo sizama kumfaka emsakazweni kodwa kwaba sanda sixhuma singumsakazo we studio 7 and lamhlanje sixoxa ngodaba lokwethula kwemali entsha eqale ukuthathwa ngaba amabhanga ebhange elikhulu le Reserve Bank lamhlanje usibalukhulu we-reserve ubaba Mangutsika uthi uqala kusasa abantu bazayithola ngobunengi limali and I hear Mr. Ngwenya wants to respond to Mr. Gawule. Before you respond, Mr. Ngwenya, we have Mr. Gawule back. Let's give him a chance to continue his contribution. Mr. Gawule, please continue.
Thank you very much for having me, my brother Ntungameli. Let me start by saying we, all along we're facing this problem of the shortage of our own money, our own currency, especially the bond that we have. Now that the introduction of this of our current by the government is a welcome move indeed. And really, this is going to help us in so many ways, as far as the shortage of is concerned. And then, really, there are other things that we add against.
Mr. Gawule's phone today, Ntunga, I think it's disappeared, like the board in the bank.
Contribute.
Unfortunately, let's give Mr. Ngwenya maybe.
Okay, Mr. Ngwenya, please go ahead. You wanted to respond.
No, I just wanted to say that the inability of Mr. Gawule to communicate shows that you know really the country is not really organized in terms of its telecommunications. Now, it's the problem you know with the ZANU-PF mantra is that of saying we didn't have enough money, now we have plenty of money. So it's really not about the amount of money that the banks are going to be dispensing. It's the value of the money. Because even if you dispense two bucketfuls of money, if that money has no value, has no reserve value, you can't save because you don't know how. If you are going to save money and its value is eroded the following day, you have not done anything for yourself. So why is it? I'm a stick and a very patriotic person. I really love to have my own foreign currency, my own currency. But my problem is that we don't generate enough foreign currency to support a local production. So when there is no local production, it means we are a consumer nation. So all the local currency that comes in falls into the hands of producers and importers who want to make sure that they retain the reserve value by importing goods or keeping it in US dollar form. So that is what makes it inflationary and drives prices up and makes that currency less available again on the second. So while I appreciate the patriotism of Gawule, the problem is that the money that is being dispensed has no value.
Omunye ocubungula ezenotho njengawe baba Ngwenya esike sakhuluma laye uthe i1 billion le ubona incane kakhulu ngaba fake imali engange 2.5 kusiya ku 3 billion mhlawumbe ibingaphathisa kakhulu ekuqedeni udaba lokusilela kwemali ubona isanela yini 1 billion le
lokho kuyingozi kakhulu yabona ukuthi you know yabona ukuthi umnumzana Mthuli Ncube manje siyazi ukuthi vele ngi economist umnumzana Ncube uyazi ukuthi ungazifaka imali eningi emfikeni imali exotha impahla ezinye impahla ezilutshwane ezinye ezivela ngaphandle kwelizwe i-hyperinflation yakhona ishike khona nge 1 week so yena inkinga yakhe ukuthi ahlale phansi abone ukuthi imali engingayifaka eningi kodwa engasoze ichitheke isenza yenze ukuthi kube le hyperinflation yimalini uzakhangela ukuthi impahla ezenziwayo part elizwe lethu zinganani impahla ezithengiswayo ezivela ngaphandle kwelizwe so thina deficit impahla eziningi ezivela ngaphandle kwelizwe imali ingazibe ningakhulu eyalapha abantu abathenga imali ngaphandle emfikeni baba baningi so kuqakathekile ukuthi nxa ezafaka imali yona le ayitshileyo yomnumzana iyahambelana le yimpahla ezilungisa lapha elizweni so vele angivumelane lomuntu othi umuntu wethu othi imali uyayifaka uyine kungase kuphambaniseke mjojo
mavyanziti nabagawule futhi qhubeka kubambile baba ungwe
regate mbonzi kwakuthi nari dzavo dzakho nzwike here makadii vagawule
ripo makadii henyu madam
aiwa tanga tiri kuchema nyaya yenhari dzenyu asi tipewo maonero enyu nepamusoro penyaya yemari taona vamwe vafona vari kumasvingo vari kugweru nemuharare vanga vari kuti mari havana kukwanisa kuiwana nhasi zviri kufamba sei
chokutanga ndoda kutanga nokuti kutenda hurumende yedu nemazano okuunza mari yedu taane mari hakuna nyika inoshanda isina mari yayo chokutanga chechipiri ndechokuti tange tisina mari yacho vanhu vachitambura vechienda kumabhanga vechitsvaga mari dzavo vechichera mazuva ose mazuva vechimukira kumabhanga vesingaiti mabasa vakamirira kuwana mari yacho isingawaniki iye zvino zvichabetsera kuti mari yacho iwanikwe vanhu vaite mamwe mabasa ichero kana mbasa dzichidhura mutengo wacho uri kupuwa musoro toda kuti titi kune mazano okuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvacho zvinonetsa izvi kuti vanhu vagone kuwana mutengo inobatsika nemari dzavo dzavanotambira izvi ndiyo nyaya iripo tinofara chaizvo mari yacho iri kutanga kuwanikwa sezvo yatanga nhasi kuchiita mberi uku icharamba ichipinda mari ichiwanikwa kumabhanga ichibva kureserve bank ndova kuti izvozvo tinozvitambira zvikuru
imi makwanisa kuiwana here ikoko kubulawayo
nhasi handinambowana kumbopindapinda kunotengeswa zvinhu apa but ndanzwa vamwe vechitaura kuti mari yacho iri kuwanikwa handizivi kuti vange vechireva chokwadi here kuti handizivi papo but ndanzwa kudaro kwanzi yatanga kuonekwa mari yacho kunzvimbo dzakasiyana-siyana
mombobata enyu makadaro ntunga maybe let me just read a few comments panapa pane vamwe vanga vanyora pana kwaindiine njerere ati iye pafacebook page yeshona anzi taenda kunetbank muna Jason Moyo tikanzi ndezvemupepa nezvepanews zviri kunzi mari inenge yave kuwanikwa nhasi asi isu hatisati taipiwawo ameno kana paine vapiwa kune mamwe mabhanga mumwe ari kutaura uyu Ephraim Chiwanze ndobva ati ngaiuye tichinje pamusika mutema hanzi takatoimirira nokuti zvimwe zvingatotinakirawo saka vamwewo vari kutarisira kuti ikauya vachaishandisawo mune dzimwe nzira
ndianasipateleni
ndofunga kudaro I think pana kola hallo kola
hallo makadizo
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Chole
Oh, kuchipinge uko kwaka dini?
Ndida kukukorekta ikapo. Bezina bridge haisiri kuchipinge.
Iri kuri?
Iri kubuhera south.
Ah, paka naka paka daru. Maria shika iri kubuhera south huko?
Ah, Maria akuna.
Ehe.
Ah, Maria akuna. Mbira wanu shaiku.
Saka kwa kwa kamira sinas?
Tengata kango mira uma kiu imo umoti. Mwini kina kwanza kuwa na maari.
Mm-hmm.
Asi ya kwa kongo mira kuna maari.
Imi maenda kubanga mka uzu kwa utichi. Mika mamira kuyongo ya kareba se uye jejisho mauzu kwa.
Nda papa mbapa kuma hapa sike.
Mm-hmm.
Ndika enda opa mapanga edu. Ndika ite growth point.
Ehe.
Nda shika ipapo da mira. Kava vura zavo yo kroko. Kapinda tikamira kwa kwanza mbomira hi. Kamira ndo kunga tamira kushika kwa 2 hours. No Maria pana kutia shika.
Savatsa nangura iri kuti inozouya rini.
Havana kutsanangura. Havana kutsanangura vangoti kwanzi munongora mba. Pamwe mangwana pamwe rini achitadza zviya Maria itia shika pana.
Imi inga kubatsira ise munoona ichizobatsira here nya imi vataura kuti muri kudhuze nekuma growth point ikoko inga batsira here vanogara ikoko
mari zvayo tingangoti kwadi inga gona kubatsira kana ngati ndapiwa iyoyo 100 kana 200 euro zvakapo
ehe
inogona kubatsira kuti tenge zvinhu zvandogona kutenga panguva iyoyo zvichipa zvaterera ipapo ndaka zvitarisa ndifunge zviri kuti mari ichange ine value. Ndifunge zviri kuti ichange ine value mari zviri kutaurwa nana Temadanda nevamwe vacho ava zvinyepera vanhu izvi.
Aiwa tinokutenda iyi hanzvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri kubhoheroko.
Nenewo ndinotenda nekupinda muchirongwa ndinotenda kuti muve nezuva rakanaka.
Aiwa chirongwa ndechenyu muve nezuva rakanaka. Tirikunzwa kuti nemumwe kola zvakare ntunga regai tiende kwavari. Hello kola. Aiwa takasimba. Tirikutaura nani uyezve muri kupi? Kwacheche. Nhasi aiwa pakabaka panapa. Tibhuirei kwakamira sei ikoko?
Hakuna chiri kuno kumari yekudhara yacho ikangoita kumabhenge nhasi yainge kupuwa $100 but unongoona kuti pamatiri $100 ipopo panenge paine pakuti vamwe vanotopiwa dzakawanda atingazivi ndo anenge ari mamanichenge aziri anosvika kuti mari dzedu dzichafamba zvakanaka $100 una anongoti uri palaini umwe anobvane kumberi mabvane kumberi una kuti izvii zvemari here
saka matodziwana here mari idzi.
Hatina kuwana nyuwana tangowana bondi redi ya kujarae batango kuwa $100.
Sa munoona ijadzi cha uyezi chukubatira ere uye jepa mavunza kubanka shanzi.
Kubatira chine kine mkana kubatira bati iyo wakango kiramba waine kashiki mkawme kutu iyo mamati kenga zaazi ndo anepu wamari yeku chengu ramba wakiti yeke munga dambu kuyo ya ripeni.
Ntunga mina kana kuda kufunzwa hanzvadzi dzedu iri papa isati yaendai.
Va jekesa mukoma vataura zvese zvatazvinzwa. Tinotenda mukoma.
Ya bakanaka.
Bye.
Sise kuwe baba Gaule vaso labalalelo yabezwa lapha. Injalo ngibuze lapha sike sabona kusethulwa ibhondi lingafakwa licatshe imali iswelakale selisezikhwameni zabo sipateleni ayisilo tubo esizabona loqhubeka yini lolo
okukhona ukuthi ngamini nxa sikhangela akulalizwe elingama lisebenze liqhubekele phambili lingalamali yalo imali yethu njalo imithinga ukuthi silabanikazi bayo siyivikele, siyilondoloze, siyiphathe kuhle ngoba ngeyethu. Hatshi ukuthi siyilimaze imali yethu siyihlinikeze size siyihlikihlele phansi. Khonoko esingakwenza singaba ngamachapa njalo sina nechukulumende ukuthi silondoloze ukuthi imali yethu njengabona abakhuluma ukuthi kayibuye singenise emgwaqweni sihlezi ithinze siyenze nje ukuthi iphathelise yikho ukuganga okungaphezu kwamandla khonoko. Konoko ukuthi nxa sisithi imali yethu yona leyi kayibuye, imali yethu kayibuye, kungamele sibe le mali lathi njengamazwe njengayizolo lokhu sibe ngabantu isizwe sile mali, sibe isizwe esithuthukayo, sibe le mali yethu ehlonitshwayo langamanye amazwe njengalezi zimali ezinye ezamanye amazwe zihlonitshwa ngamanye amazwe. Sikuqalisela kithi konoko, konoko ukuthi siyivume thina imali yethu. Singayiyala thina kube sokuthi sithi ngobani abamele bayivume imali leyo xa thina siyiyala thina singabanikazi bayo.
Mhm, babu ngwenya kayiye ezikwameni zabo siphatheleni yini limali?
Ubaba uGawule ungumuntu ohamba kakhulu emazweni ayazwisisa isizathu sokuthi abantu bathathe imali beyihambise emsikeni emnyama yokuthi ezambia eLusaka abala sizathu siwathengisa imali emsikeni ngoba imali yangaphandle ivele iyangena ngama-factory foreign direct investment. EKenya imali yangaphandle ingenisa i-tourism konke. Akula muntu ohamba siyathatha ama-Tanzanian shilling umtanzaniyeni osemoshiye sithi sengifuna iyathenga ama-US dollars ngoba ngabala msebenzi ama-US dollars. Kodwa lapha ye ama-US dollars alimsebenzi omkhulu ngoba yiwo asetshenziswa ukureplace iyimpahla ezithengiswe ezitolo. Ama-grocery athengiswa ezitolo athengwa ngemali yangamali yangaphandle. So uba uGawule kazwisisa ukuthi abantu ngoba kungaze kube lezinqola eziningi eziletha izimali ezalapha elizweni bazayithatha besiyayithengisa emsikeni ngoba abantu abayithengayo bafuna ukuzuza imali yangaphandle uya oda izinto zangaphandle ngoba umnotho wethu wawukwanisa ukulungisa impahla ukuthi ilungisa impahla ezelapha elizweni.
Mombotaura nerurimi rwamai vangwenya kuti munoona sei pane zvataurwa nevanhu vese tiri kunzwa tanzwa kudzika kwachecheche uko tikanzwa zvekubechnaf bridge uko kubhoera vese vachichema kuti mari havana kuiwana iyi munoona sei izvo?
Ndozvinoona zvekuti ivo vamangudya vacho havana kurongeka nokuti ndovakataura vega vhiki rakapera navamuti kuti mari inenge iriko nyange president vakatati muchatosotwani mari. Kana uchizoenda iko zvino so 2 hours ago papa neshamwari yangu achiti ndatoenda kubhengi zikanzi tongokupa $20 chete. Saka kana vachitadza kuisa mari mumabhengi avo iwo vanokontrola vanofunga kuti vandaikontrola here mari yapinda mumitsika. Saka vanhu vacho ivarara havana kuvimbika havatauri izvi rakadzama rinoudzamu. Saka ndozvinoita kuti kana vanhu vawana mari yacho voita samarara nokuti vanhu vacho varidzi vacho vanogadzira havana kuvimbika. Kana uchikwanisa kuisha mubhengi kukurizide bhengi wacho yanga havana kuisa here mari havanga vasingazivi heri kuchaiswa mari nhasi. Saka ndokutadza kukurana ikonomi kwacho ikoko.
Vagaule
vava Gawule ngamafichana
nyaya iripo ndeyekuti isusu semazimbabwens tikuzoona kuti ari kutaura vangwenya kuti haiwa tinenge tichitsvaga mari mukambo vanonguva vanhu vachitwara takura mari nengoro mari dzakawanda dzikauya dzakawanda dzacho dzine dzichaenda kublack market uko dzichinochinjwa ikoko zichiita vanhu vachitenga mari dzekunze tikazviita nemabhanga chii chakaipa ndofunga kuti izvozvo zvinofanira kuitwa nemabhanga. Katiitei kunotsvaga mari yekunze kwacho kumabhanga kwacho vechipiwe marets akana vanhu vacho vepiwe marets anoenzana nemari dzacho nekufambirana kwenguva kwadzacho kuti value yemari yacho yakamira sei tichizviita nemabhanga.
Hai siyabonga vakogawulela vakongwenya isikhathi isesesidliwe ngumangoye. Thank you there to Mr. Rejoice Ngwenya, an economic analyst, as well as believe Gawule, a member of the ruling ZANU-PF party. Siyabonga bekukuhle kakhulu ukuba lani kuhlelo abasanda sixhumali kuthiwe kodwa liyenelisa ukulalela uhlelo lwethu kuma websites ethu athi voaindebele.com, voashona.com le voazimbabwe.com. Sikhona njalo ku Facebook VOA Ndebele, VOA Shona, le VOA Studio 7. Na signing off, Mtungamiri Nkoma.
I want to know Dr. Ndavisi, vangavari pachirongwa chedu cha nasi. Indi nzini Marvelous Mklanganya huye, ndiri mu Washington. Njiti ngati sangane imangwana, pa Let's Talk, ngati kurukure hii.